tikati pamutambo wanhasi tisina kutifadza ndechekuti tadraw tanga tisina kutarisira kuti tikadraw taifanira kunge tahwina gemu ranhasi sezvo takadraw musi wefriday nemambas ende mambas taifunga kuti neirova tikatadza nhasi tachiti ndopatichagadzirisa kuti tikahwina pagemu ranhasi tine gemu riri kuuya musi wesunday rechampions league taifunga kuti taisvika tiri right but anyway zvaramba sezvo zvaramba ati makocha achazvigadzirisa nokuti zviri kwavariyo kuti vagadzirepa vadzokere pakare
makocha ari kuti kunenge kusinawo mastrikers muri kuedza kugadzirisa here dambudziko iri
ndikati makochi handiwira navo vakati kunenge kusina mastrikers nokuti season yatanga ka takaprepare kuti season iri kutanga vakatsvaka mastrike vanofunga kuti ndivo vanokwanisa kuita basa saka hatingati hatina mastrike kunze kuti varitotaura kuti hazvisati zvaita mastrike atakawana aya haasati akwanisa kuti atambe sezvataifungira but mastrikers tinawo